the same Chris. This song for meditation. Clutch life, you know.
G and G.
Yo Mugo.
Are the youngest, the boldest, the hardest.
Barry Mass, next generation. Yo Ribbon.
Sakawarika wakayenja wakatunga mira. Wakayenja wasina kuita soba ishuira. Nanasi uno nguva yabo ndo varangarira. Are the youngest, the boldest, the hardest. Zagani life iviri gai kwira tike. Kanara uya rufu harukundike. Vai changeta nerera vaname turusike. Kanaya kwana nguva futika hazvirambike. Zagani life iviri gai kwira tike. Kanara uya rufu harukundike. Vai changeta nerera vaname turusike. Kanaya kwana nguva futika hazvirambike. Amuno shashuka uno wana munyu. Arikuda mari zinji wakubata nyoka menyu. Kachisimbi sana kuti varikuita zvisinu. Kachisimbi sana vaichakwana nguva kazi chavaomera. Vachibvunza mubvunzo chatsa kupindura. Vachange vakukaya chavakatadzira. Dai tine nguva takatoshumira. Ari yange sakani life iviri gai kwira dzike. Kana rauya rufu harukundike. Vaichangeta nerera vaname turusike. Kanaya kwana nguva futika hazvirambike. Sakani life iviri gai kwira dzike. Kana rauya rufu harukundike. Vaichangeta nerera vaname turusike. Kanaya kwana nguva futika hazvirambike. Waiva tokataka asi yakayanda. Waiva makanika asi yakayanda. Surondizuro shamwari angu tatenda. Muri yese taperera kumainda. Upenyu inange mutange. Vamunotora vana venyu itaendisa tange. Mwari regera rekudova venge. Rufu munzira mwari wangu wandiringe. Sakani life iviri gai kwira dzike. Kana rauya rufu harukundike. Vaichangeta nerera vaname turusike. Kanaya kwana nguva futika hazvirambike. Sakani life iviri gai kwira dzike. Kana rauya rufu harukundike. Vaichangeta nerera vaname turusike. Kanaya kwana nguva futika hazvirambike. Amuno shashuka uno wana munyu. Arikuda mari zinji wakubata nyoka menyu. Kachisimbi sana kuti varikuita zvisinu. Kachisimbi sana vaichakwana nguva kazi chavaomera. Vachibvunza mubvunzo chatsa kupindura. Vachange vakukaya chavakatadzira. Dai tine nguva takatoshumira. Ari yange sakani life iviri gai kwira dzike. Kana rauya rufu harukundike. Vaichangeta nerera vaname turusike. Kanaya kwana nguva futika hazvirambike. Sakani life iviri gai kwira dzike. Kana rauya rufu harukundike. Vaichangeta nerera vaname turusike. Kanaya kwana nguva futika hazvirambike.